chinhu chanyanya kunetsa munyika yeAmerica ndechekuti COVID chirwere cheCOVID ichi America inova ndiyo nyika yakanyanyisa kuita vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere cheCOVID. Ndiyozve yakanyanya kuenda pamusoro pokuti vanhu vakafa nenyaya dzeCOVID. Saka mabatirwo akaitwa chirwere cheCOVID muAmerica akaita kuti chive chinopararira zvakanyanya. Saka dzimwe nyika zhinji dzinenge dzichiti izvo vanhu vari kuAmerica vane vazhinji vavo vanogona kunge vaine chirwere ichi. Saka vakauya kunyika dzavo zvinogona kuita izvo kuti vaparadzire chirwere muvanhu vavo. Saka ndozvinhu zvaaita kuti tisvike patava apa pakuti dzimwe nyika dziri kuti emire America dai mambogara ikoko kusvika makontrola chirwere ichi nokuti ikoko chakanyanya.
Saka izvi zviri kundoshanda here izvi? Munoona sekuti zvinobatsira kana tikatarisa kuti America inobatsira dzimwe nyika muzvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda wanda, munoona sekuti kurambidza vanhu vekuAmerica kupinda munyika idzi kunobatsira here?
Kuti zvinobatsira nyika idzi here kana kuti hazvivabatsiri, tinoona sekuti hatinganyatsoziva nokuti chirwere kune dzimwe nyika changa chiri chakaitika asi vakange vakwanisa kuchikontrola. Asi mazwiro atinoita mazuva ano ndechekuti kune dzimwe nyika chirwere ichi chava kutanga futi kudzoka, asi handifungi kuti tingati chiri kudzoserwa nevanhu vanenge vachibva kunana America. Kungoti izvazvo I think zvinenge zvasangana nekuti dzimwe dzinenge dzava politics. Kana takatarisira mutungamiri weAmerica unova munhu angachi asinganyanyi kubata nevamwe zvakanaka. Saka zvinogona kunge zviri izvo zvokuti dzimwe nyika dzinenge dzaakungotsiva kuti haimaita chirwere chakadai, saka hatisi kukudai kunyika kwenu. Sekungoitawo kunomboita vaTrump kuti vanomborambidza dzimwe nyika kuti vauye kuchi kuAmerica.
Mataura nyaya yekuti zvinogona kuvavo nezvematongerwo enyika mukati, izvi zvinoitei kuna vaTrump zvekuti hurumende dzedzimwe nyika dzinoramba kutambira vanhu kuAmerica? Pane zvazvinoita here kuna vaTrump semutungamiri wenyika?
Ivo pachavo zvinogona kuita kuti vanhu vemuno muAmerica vave vanogunun'una neutungamiriri hwavo kuti honaima kutikanganisa kudi kudyidzana nedzimwe nyika maererano nemashoko amunosimbotaura. Kwozoita ivo vaTrump munhu unova une yatingati pride. Saka vakaona dzimwe nyika dzichiita saizvozvo, ivo kazhinji kavo reaction yavo ndeyekuda kuita fight back. Saka panogona kuita eko yatingati vicious cycle yokuti inenge yaatsvaro achidana tsvatu.